right after the international news.
Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tino sangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 12, 2020. Makateerera kuStudio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti vanhu vakanga vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika vasvika pazviuru zvina nemazana masere negumi nevasere kana kuti 4818.
Hapana musangano watati tapinda watati taita nevatungamiriri vatsva vakauya kuMinister of Health vanosanganisira Vice President novava Minister of Health zvakare vachiwenga.
Zvinhu zvoramba zvakaita manyamamire nerongo munyaya dzezveutano munyika.
Pari zvino dambudziko guru ratinaro nderekuwana vana chiremba nana mukoti vakakwana kuti tikwanise kushandisa COVID center yose ine mubhedha inokwana kuita iyo 425. Tinoda kutenda zvikuru vana chiremba nana mukoti vashoma vatinavo vakazvipira kushanda nesimba muCOVID center medu. Tichange tichivhura mamwe mawadhi zvichienderana neuwandu hwana chiremba nana mukoti.
Kushomeka kwevashandi vezveutano kuparire nyatwa kunonzi kuri kukanganisa kurwiswa kwedenda reCOVID-19 ratekeshera munyika. Mutori wenhau Hope Chingono otarisirwa kuudza dare redzimhosva mangwana mamiriro akaita zvinhu mumajeri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti vanhu vakanga vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika vaive vasvika pazviuru zvina nemazana masere negumi nevasere kana kuti 4818. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose vachiri zana nevana kana kuti 104 uye vapona vasvika kuchiuru nemazana mashanu nemakumi mana nevana kana kuti 1544. Vanhu makumi manomwe kana kuti 70 ndivo vakawanikwa vaine chirwere ichi pavanhu chiuru nemazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 1795 vakavhenekwa nezuro pachishandiswa nzira yepolymerase chain reaction kana kuti PCR. Vanhu vose vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro ndevaya vagara vari munyika vasina nhoroondo yekubuda kunze. Pasi rose vanhu vabatwa neCOVID-19 vadarika mamiriyoni makumi maviri nezviuru mazana matanhatu nechimwe kana kuti 20,601,000. Vanhu vafa nechirwere ichi pasi rose vadarika zviuru mazana manomwe nemakumi mana nezvinomwe kana kuti 747,000. Mutezeri wemutungamiri wenyika uye vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga pamwe nemunyori mubazi rezveutano vaJasper Chimedza vanonzi havasati vaita musangano nevashandi vemuzvipatara vari kuramwa mabasa. Vakoti navana chiremba vave nemwedzi miviri vachiramwa mabasa. Asi vachitaura nezvekudomwa kwavachiwenga nemusi wechipiri svondo rapera, Munyori mukuru mudarire makurukota Dr. Meshack Sibanda vakati mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaida kuti vachiwenga vatange basa nechimbi chimbi kugadzirisa zviri kunetsa mubazi rezveutano munguva iyo nyika yatarisana nedambudziko reCOVID-19. Hatina kukwanisa kubata vachimedza kana vachiwenga kanawo sachigaro weHealth Services Board Dr. Paulina Skosana kuti tinzwe divi ravo sezvo nhare mbozha dzavo dzanga dzisiri kudairwa. Asi tabata munyori mukuru wesangano ravana chiremba reSenior Hospital Doctors Association Dr. Aaron Musara avo vanoti hakuna musangano wati waitwa.
Original satita wana mukana wekutaura nawo uye hapana musangano uripo wakarongwa.
Asi munoona sei imi savana chiremba vakuru kudomwa kwava chiwenga kuti vave zvakare gurukota rezveutano vari mutedzeri wemutungamiri wenyika uye kudomwa kwava Jasper Chimedza avo vari kubva kubazi rechiuto.
Sama chiremba makuru anoona varwere muzvipatara zvehurumende, takatarisa isu tikaona kuti vagadzwa ava ndo vatogadzwa vatoiswapo panzvimbo yacho. Hurumende ine zvikonzero zvayo zvayaitira, isu vedu izvozvo hatichazvitsvagi. Asi chatiri kuti chatida kuona isu ndechekuti zvipatara zvacho zvashanda, nekuti iko zvino zvipatara zvazvo zvisiri kushanda. Saka tinoti vagadzwa ndivavo ndizvozvo, asi ngavaite kuti zvipatara zvishande.
Munyori mukuru wesangano ravana chiremba vakuru reSenior Hospital Doctors Association Dr. Aaron Musara vachitaura vari parunare muHarare. Tabatawo mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo avo vatsinhirawo mashoko aDr. Musara.
Pari zvinezvi hapana musangano watati tapinda watati taita nevatungamiriri vatsva vakauya kuMinistry of Health vanosanganisira Vice President vanova vava Minister of Health zvakare vachiwenga na new permanent secretary. Hatisati takwanisa kusangana navo kuti tiite musangano. Takamirira kunzwa kubva kwavari kuti vari kutirongerei.
Vana mukoti navana chiremba vave kutosvika mwedzi miviri vachiramwa mabasa. Mukatidzwa kuti zvinhu zvakamira sei parizvino?
Vana mukoti nevana chiremba vakangogara kudzimba. Vakamirira nyaya mbiri dzinofanira kugadziriswa dziri agent, nyaya ye salary in US dollar nenyaya ye PPE isiko kuzvipatara.
Takanzwawo bazi rezveutano richiti vashandi vave kuda kutosvika mazana mashanu vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 muzvipatara umu. Zviri kufamba sei chaizvo vadongo?
Nyaya yeCOVID-19 macases ari kuramba achiwanda. Avana mukoti nevamwe vashandi vezveutano vari kubatwa positive muzvipatara, and inyaya iri kutishungurudza zvikuru isu kunyanya sevatungamiriri vevashandi, nekuti tiri kuona kuti hurumende iri kuregerera vana mukoti, hurumende iri kutiregerera. Takasotaura takasopa yambiro kubva COVID ichitanga muno muZimbabwe kunana May uko pakatanga kudetect kwa ma cases COVID muno munyika. Takayambira hurumende kana muchatondera takatombora mabasa ipapo tichiti tiri kuda PPE yakakwana inoenderana nechirwere cheCOVID-19.
Makawana minduro era.
Tiri kuona sekunge hurumende haisi kuita kusvika chaipo chaipo panofanira kusvikwa kuti itipe PPE yekuti tikwanise kudzivirira vana mukoti. Vana mukoti vari panjodzi huru, and ndozve zvimwe zviratidzo zviri kuita kuti vana mukoti vange pari nhasi vasiri kumabasa.
Mungatsanangurera.
Nekuti mahospitals edu, environment yemuzvipatara medu haina kumira zvakanaka. Environment iri muzvipatara iri kuexposa vana mukoti, yeti ndivo mafrontliners vatakatarisira vakatarisirwa nenyika yose. Isu tiri kuti hurumende ngaitore nyaya iyi serious.
Mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vachitaura vari parunare muHarare. Ku Kushomeka kwevashandi vezveutano muzvipatara zvehurumende kunonzi guru kanganisa kurwiswa kwedenda recovid-19 munyika. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Izvi zviri mugwaro raburiswa nechipatara chehurumende cheparirenyatwa zvichitevera ongororo yakaitwa nechipatara ichi. Gwaro iri rinoti kunyange hazvo chipatara ichi chakavandudza nzvimbo yekurapira varwere vanobatwa necoronavirus, chipatara ichi chiri kukundikana kubatsira varwere vakawanda nekuda kwekushomeka kwevashandi vezveutano. Mushure mekuburisa gwaro rinobata mafambiro eurongwa hwekurapa chirwere ichi nematambudziko vakasangana nawo kubva musi wa1 kusvika 24 chikunguru, mutauriri wechipatara ichi Valinos Dire vati dambudziko guru kushaikwa kwevashandi vezveutano. Vadhire vati nekuda kwedambudziko iri pari renyatwa haisi kukwanisa kutora varwere 425 panguva imwe chete kana vashandi vezveutano vasina kukwana. Vadhire vati chipatara ichi pari zvino chiri kutora varwere 30 panguva imwe chete.
Pari zvino dambudziko guru ratinaro ndere kuwana vana chiremba nana mukoti vakakwana kuti tikwanise kushandisa COVID center yose ine mubhedha inokwana kuita iyo 425. Tinoda kutenda zvikuru vana chiremba nana mukoti vashoma vatinavo vakazvipira kushanda nesimba muCOVID center medu. Tichange tichivhura mamwe mawadi zvichienderana neuwandu hwana chiremba nana mukoti.
Vadhire vati ongororo yakaitwa nechipatara ichi inoratidza kuti vanhu vazhinji vanozouya kuchipatara chirwere cheCOVID-19 chadzika midzi, izvo zvinokanganisa itsvo pamwe nekukwidza chirwere cheshuga.
Muongororo yakaitwa navana chiremba vedu zvakaonekwa kuti pavarwere veCOVID-19 vazhinji vanononoka kuuya kuzorapwa, uye vamwe vavo vanenge vazoita chirwere cheitsvo neshuga inenge yakakwira.
Chipatara ichi chiri kuchema chemawo nekushomeka kwemishonga yekubatsira varwere pamwe nekushayikwa kwezvekushandisa mukudzivirira kutapurirwa kwechirwere kuvashandi vezveutano. Sangano rinomiririra vana chiremba vose munyika reZimbabwe Medical Association, SIMA, rinoti kuva nevashandi vakakwana muzvipatara zvehurumende kunobatsira kuti nyika ikunde kurwisa chirwere cheCOVID-19 ichi. Mutevedzeri wemutungamiriri weZima, Dr. Kudzai Masinire, vakurudzira bazi rezveutano kuti rikurumidze kugadzirisa matambudziko evashandi vezveutano, vachiti zvino zvingasimbisa kurwisa chirwere ichi.
Migove, masalaries, maconditions of service asi kuita zvakanaka, but takanangana necovid-19 vashandi vanofanira kunge vari varwiwe hondo vakapfeka zvakakwana zvinopfekwa namasoja ehondo. Havangangoendi kuhondo vasina kupfeka zvakakwana. Saka zvinhu zvatinoona sekuti zviri pertinent hazvii zvinhu zvenhando kana zvinhu zvatinganingipisa sezvinhu zvisina nebasa rese. Zvinhu zvakakosha kuti vashandi vange vakapfeka zvakakwana.
Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa, Dr. Henry Madzorera, vanotiwo kunonoka kuenda kuzvipatara kwevarwere kunogona kuri kukonzerwa nekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveutano, vachiti zvipatara zvizhinji zvehurumende hazvina vashandi sezvo vari kuramwa mabasa.
Tinoti marapid response teams aya anofanira kuenda achinoongorora vanhu anotora mazuva akawanda kana mavadana kuti vauye vazoongorora munhu kuti ane chirwere chekorona here kana kuti haana. Izvozvo zviri kukonzerwa nokuti ivo vacho havana zvokupfeka zvakakwana zvokuti vaite basa ravo. Hurumende ngaimeke sure kuti marapid response teams edu, ivo masutu atakawana akapfekwa kuHeroes Acre musi waichengetedzwa gamba redu iri vaparents shiri, masutu iwoaya ndo anofanira kunge achipfekwa nemahealthcare workers.
Hurumende inotiwo kushandisa pakuongorora kuti munhu ane utachiona hwecoronavirus kana kwete zvishoma munyika. Vashandi vezveutano vari kuramwa mabasa vachinyunyuta nenyaya dzemihoro isingakwani pamwe nekushaya zvekushandisa zvakakwana. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kudivi rehurumende kuti pane zviri kuitwa here kugadzirisa matambudziko evashandi vezveutano. Patafonera munyori mubazi rezveutano Dr. Jasper Chimedza, vati tinyore mibvunzo yedu asi yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo. Munemwe unyaya, zvinhu zviri kuwedzera kuipa munyaya dzezveutano munyika sezvo kanzuro yeHarare yavharama mumakirinika ayo nekuda kwekushayikwa kwevashandi. Makirinika ekanzuro ndiwo anonyanyoshandiswa nevagari kunyanya mumisha inogara vazhinji. Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare, Dr. Prosper Chonzi, vati kuramwa mabasa kwevashandi pamwe nekubatwa kwevamwe vashandi vavo nedenda reCovid-19 kwasiya makirinika asina vashandi vakakwana, izvo zvaakuita kuti vavhare mamumakirinika aya vachisiya kirinika imwe chete mudunhu rega rega.
Vashandi vedu vazhinji manesi haasi kukwanisa kuuya kubasa muCovid ino, vamwe vavo vakabatwa nechirwere, vamwewo vari kurakidzira. Saka hatisi kukwanisa kuti tivhure zvipatara zvese zvinenge zvirimo muguta reHarare. Takaongorora tikaona kuti zviri nani kuti titi nzvimbo dzese dzinge dzine chipatara. Saka takati toshandisa vashoma varipo, tovaunganidza zviri shoma zviripo izvozvo, tozounganidza kuitira kuti tikwanise kuramba tichipa rubatsiro kumaresidensi. Tikanga tangoti tovhura zvese, tichapedzisira tisakwanise kana kuita zvimwe zvinhu zvakaita sematenity, zvakaita sevanopiwa maARVs avo, zvakaita sevanopiwa mapiritsi avo eTB. Tinoda kuti district yega yega muHarare inge ine chipatara chakavhurika.
Vanhu vakawanda vaziya nezvekuvharwa kumakirinika aya pavanga vaenda kumakirinika ekanzuru nhasi vachida kurapwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutori wenhau Hope Chingono akatarisirwa kupa umbowo hwemamiriro akaita zvinhu mumajeri mangwana mudare musingabvumidzwe veruzhinji pamwe nevatori venhau. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Chuchisi wenyaya iyi, vawispa mabaudi vakumbira dare kuti Chingono ape humbo hwake hwemamiriro akaita zvinhu mumajeri pasina vatori venhau neveruzhinji, vachiti mashoko achataurwa naChingono anogona kukanganisa kuchengetedzeka kwenyika, majeri, vashandi vemumajeri pamwe nevasungwa. Chikumbiro chehurumende ichi chatevera kuda kuunzwa pachituru cheufakazi kwaChingono negweta rake, amai Beatrice Mutetwa, avo vati mumajeri hamusi kutevedzerwa zvakatarwa nehurumende pamwe nesangano reWorld Health Organization kuti zvitevedzerwe senzira yekuderedza mukana wekutapuriranwa kwechirwere cheCovid-19. Vachipikisa chikumbiro chehurumende ichi, amai Mutetwa vati bumbiro remitemo yenyika rinopa Chingono mukana wekuti atongwe zviri pachena uye pajekerere, vachiti kuti ape humbo hwake mudare musina vanhu zvinotyora kodzero idzi. Vatiwo mamiriro akaita zvinhu mumajeri anofanirawo kuzivikanwa neveruzhinji, uye zvichaitawo kuti hurumende igadzirise zviri kunetsa kumajeri kuitira kuti vashandi vemumajeri pamwe nevasungwa vasabatwe nechirwere cheCovid-19. Amai Mutetwa vaudzawo dare kuti Chingono ari kupona nekudya mabiscuits nemvura, sezvo vachengeti vemajeri vari kuramba kuti avigirwe chikafu nehama dzake. Asi mutongi wedare Vangoni Nduna vati bumbiro remitemo hongu rinopa Chingono kodzero, asi kodzero idzi dzinofanira kutyorwa kana zvichikanganisa kuchengetedzeka kwenyika pamwe nemajeri. Zvaturwa nedare zvatsinirwa wanerimwe remagweta aChingono vaGift Mutisi.
Tapinda mudare zvakanaka, takwanisa kuita chikumbiro chedu chebail tichiti pane zvashanduka. Asi tiri pakuita izvozvo, tiri pakati pekuti tichiruda kuita chikumbiro chedu, tatiti kuda kupa evidence kubudikidzana Hope waChingono. Muchuchisi anova mabhaudhi vabva vasimuka vakati aiwa havana kusununguka naizvozvo nokuda kwokuti pane zvichataurika zvinobata-bata security yenyika kana kuti zvinobata security yeprisons. Saka nokuda kwaizvozvo vakumbira kuti majournalists nevamwe vanhu vese vabude vasinei chekuita nenyaya kusari maloya nemusungwa. Saka isu tanga tiri kupokana nazvo, asi mutongi vabva vauya vakati aiwa chikumbiro chestate chichanzwika.
Vamutisi vati havasi kufara nemutongo waturwa nedare, kunyange hazvo nepfenyuro yeZBC nebepa nhau reHerald vakakwanisa kupinda mumajeri vachiburitsa mamiriro akaita zvinhu mumajeri maererano nechirwere cheCovid-19. Vamutisi vati hapana zvakawanda zvine chekuita nekuchengetedzeka kwenyika zviri kuda kutaurwa naChingono.
Tinotambira nekukuhudzika, hatina kusununguka nawo nokuda kwokuti havasi kuziva zvaachataura zviri kutyirwa zvacho, asi mutongo wapiwa nedare tongoutedze.
Chingono uyo aunzwa mudare akasungwa nengeta dzemumakumbo, izvo zvapa kuti magweta ake apopote, akatarisirwa kupa ufakazi hwake mangwana mangwanani mudare muine magweta nemutongi chete, achitsigira chikumbiro chake chekuti apiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso, achiti pane zvashanduka kubva paakambonyimwa mukana uyu. Zvichakadai, gweta remutungamiriri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivume vaMoses Nkomo vati vato havasi kufara kuti nyaya yavangarivhume yatadza kupinda mudare pachinzi hapana mutongi wenyaya yavo.
Takanyora tsamba kustate tichivazivisa kuti nhasi musi wa12 tichange tichiita chikumbiro chekuti Jacob abhadhariswe mari yechibatiso. Takatarisana nokushanduka kwakaita zvinhu kubva musi wakatanga kunyimwa bail. Nhasi tashamisika zvikuru kuudzwa kuti mutongi vanoita nyaya yaJacob havapo nhasi, ende ndivo voga vanokwanisa kuita nyaya yaJacob. Taudzwa kuti vachadzoka kubasa musi wemuvhuro wevhiki rinouya.
Neimwewo nyaya yanga iri mumatare, varwiri vekodzero dzevanhu vanomwe avo vakasungwa muna 2018 vachipomerwa mhosva yekunopinda misangano kuMaldives wakanangana nekupidigura hurumende vabviswa muusungwa nhasi mushure mekunge hurumende yazivisa dare kuti haichadi kuenderera mberi nenyaya iyi. Vanhu ava vanoti vaFrank Mpahlo, vaGeorge Makoni, muzvare Stavile Dewa, amai Rita Nyampinga, vaGamuchirai Mukura, muzvare Farirai Gumbonzwanda navatatenda Mombeyarara. Kusungwa kwevarwiri vekodzero dzevanhu ava pamwe naChingono navangarivhume kuri kushorwa zvakanyanya nemasangano akawanda pasi rose. Izvo zvinonzi nedzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika zvasvibisa zita rehurumende yava Emerson Mnangagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. MuCameroon vanhu vari kushora mirizhonga ine utsinye hwakanyanyisa yanga ichitirwa vanhuwo zvavo mumatunhu ari kumawirira kwenyika iyi. Musvondo rapfuura vari kurwisa vachida kupatsanura nyika iyi vakauraya vanhu 13 avo vanosanganisira vashandi vanga vachibatsira mumatunhu aya, uye panewo mavhidhiyo anoonekwa madzimai achidimburwa musoro. Sangano reUnited Nations riri kuronga kutsvaga rubatsiro rwekupa zviuru nezviuru zvevanhu vemuBeirut, guta guru reLebanon, vakapona zvitevera kuputika kwebhambo munyika iyi. Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano hwepfungwa inoti zvakakosha chose kuti vanhu vane dambudziko reutano hwepfungwa vapihwe rutsigiro nevanhu vari pedyo navo kuitira kubatsira vanhu ava kuti vakwanise kurarama munharaunda dzavagere. Dr. William Guri, avo vanoshanda neboka rezveutano hwepfungwa kuvana vadiki vari kuBritain, vanoti basa ravo nderekupa rutsigiro kuvana, vadzidzisi nekuvabereki nechinangwa chekuti vana vakwanise kuwana rutsigiro vachiri vadiki kuitira kuti vakure vakasimba muutano hwavo hwepfungwa. Dr. Guri vanoti basa reutano hwepfungwa rinogona kuonekwa nevamwe sebasa risina kukosha, asi basa iri rakakosha kwazvo uye rinofanira kutsigirwa neveruzhinji. Vanoti pane zvakawanda zvinokonzera kuti munhu arware nepfungwa zvinosanganisira kuomerwa neupenyu, urwere hweshuramatongo wakaita seHIV AIDS kana kushayawo basa chaiko. Vanotiwo ongororo dzavari kusanganawo nadzo dziri kuratidza kuti chirwere chiriko iye zvino cheCOVID-19 chiri kukonzerawo zvakare kuti vanhu vakanganisike pfungwa. Muchikamu chedu chatinoita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro naDr. Guri kuti tinzwe nezvekukosha kwekunzwisisa dambudziko reutano hwepfungwa.
Kwazvaiva atereri, kwazvaiva Kandemiri. Ndini Dr. Guri, ndiri kuLondon. Ndinoshanda neboka rinoona nezveutano hwepfungwa hwevana. Saka tinopa rutsigiro muzvikoro kuvana, kuvadzidzisi nekuvabereki. Chinangwa chedu chikuru ndechekuti vana vakakwanisa kuwana rubatsiro rwakanaka vachiri vadiki, nevabereki vanovadzidzisi wavo vachiwana rubatsiro rwakanaka ruri maererano nekurwara kwepfungwa kana matambudziko anosanganikwa nawo mupfungwa, vanokwanisa kuzokura vakasimba vasingazopindi mumatambudziko mazhinji anosanganikwa nevanhu mupfungwa kana vachinge vakura. Saka basa redu rakanangana nekusimbisa vadiki mupfungwa dzavo, muutano hwavo hwepfungwa kuti vakure vari mune zvakanaka. Ndo basa randinoita ndiri muno muLondon.
Saka iro basa renyu iri Dr. Guri reutano hwepfungwa, ibasa rakakosha zvakadii?
Basa reutano hwepfungwa kana kuti mental health ibasa risinganyanyoonekwi kazhinji sebasa rakakosha. Asi tikanyatsotarisa chaizvo chaizvo, kushanda kwese kwatinoita, kurarama kwese kwatinoita, kunobva mukuwa neutano wakanaka mupfungwa. Munhu kana asina utano wakanaka mupfungwa, haagoni kugara zvakanaka nevamwe, haagoni kushanda zvakanaka nevamwe, haagoni kubudirira muzvinangwa zvake iye zvaanenge akazvirongera kuti aite muupenyu. Saka utano hwepfungwa ibasa rakakosha chaizvo ringadai richitsigirwa nemunhu wese.
Tiri kunzwawo kuti chirwere chiri kweye zvino cheCOVID-19 chiri kukanganisawo pfungwa dzevamwe vanenge vasangana nechirwere ichi. Muri kusanganawo here nevamwe vane dambudziko riri kukonzerwawo nechirwere cheCOVID-19?
Hongu, ndiri kusangana nevanhu vane utano hwavo hwepfungwa hwakakanganiswa nechirwere cheCOVID, uyezve ndiri kuona ongororo dzakawanda kana kuti research iri kuitwa nevanhu vakasiyana siyana iri kutitaurira zvechokwadi kuti chirwere cheCOVID chiri kukanganisa pfungwa dzevanhu. Tingati icho sechirwere chinobata bata nhengo dzemuviri, chinotobata bata upfungwa mumusoro memunhu senhengo yemuviri. Vanhu vanenge vakapora chirwere cheCOVID chiyechi vari kuzoonekwa kuti mashandiro anenge akuita pfungwa dzavo mushure mekunge vapora chirwere anenge achiri kuda basa rakawanda, anenge achida rutsigiro rwakawanda. Saka tingati nenzira iyoyo COVID iri kuafekta urwere hwepfungwa kuvanhu. Iyo nzira iyi iri physical, tozotiwo nzira iri social. Chirwere cheCOVID chiri kuafekta kurwara kwepfungwa kwevanhu, kana kuti utano hwepfungwa hwevanhu, nenzira yekuti utano hwakanaka hwepfungwa hunobva mukufambidzana, kudyidzana, kupindirana mudzimba, kugarisana zvakanaka nevamwe. Munhu akamanikidzwa kana kumbunyikidzwa kana kutadziswa kufambidzana nevamwe, munhu iyeye utano hwepfungwa dzake hunokwanisa kutanga kuderera. Sekuti munhu anenge ari mujeri kana kuti munhu anoiswa mune inonzi solitary confinement iyeye, anogona kutanga kutambudzika zvikuru mupfungwa pamusana pekuti haasi kukwanisa kuonana nevamwe. Saka mararamiro atiri kuita munguva yeCOVID akafanana neusungwa. Mararamiro ekuti haugoni kushanyira muwakidzani, haugoni kushanyira hama dzako, hausi kuenda kubasa kunosangana nehama neshamwari, haugoni kuenda kunzvimbo dzokufara kana dzekudyira dzakadai semarestaurants kana mapubs, hausi kukwanisa kuenda kumachechi kunonamata muchiti nevamwe, kana kumitambo kunoona bhora kana kutamba bhora muchiti nevamwe. Saka marestrictions ese aya kana kuti kumbunyikidzwa kuri kuitwa vanhu pamusana pekuti tiedze kuchengetedza utano hwedu munguva yeCOVID kuri kuita kuti tirasikirwe nekufambidzana nekuyanana nevamwe, kunoita kuti tive neutano hwakanaka.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveutano hwepfungwa, Dr. William Guri vari parunare kuBritain naJonga Kandemiri weStudio 7. Mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neChina. Kwemakore akawanda, hurumende yeAmerica yanga ichikumbira China mune zvakanaka kuti imire mabasa eutsotsi kumbunyikidza uye kusora muAmerica. Asi kwemakore ose aya, China yanga ichiramba kuteerera. Nenyaya yehunhini uhu, America yakazomanikidzwa kuvhara muzinda weChina kuHouston, Texas, mushure mekunge China yaedza kutora zvisiri pamutemo hunyanzvi hwezvekugadzira mishonga uye kuda kupa chioko muhomwe kune vamwe vashandi vepane imwe kambani inogadzira mishonga kuti vape China magwaro akakosha ekugadzira mishonga. China iri kuedzawo kutyisidzira zvizvarwa zvenyika iyi zviri muAmerica zvinopikisa kuti zvidzokere kumusha. Zvakaitwa neChina kuHouston zvakapfuurukidza zvakanyanya zvakasiya hurumende yeAmerica isina chimwe chekuita kunze kwekuvhara muzinda uyu. Iri rimwe danho rakaomarara ratorwa neAmerica kudzivisa China kuramba ichipinda nemwenje mudziva. Kwemakore vamiriri veChina vanga vachibatwa zvakanaka neAmerica, asi ivo vachibata vamiriri veAmerica munyika yavo neseri kweruoko. Asi hamusi muAmerica chete umo vamiriri veChina vanozvidza nyika inovaremekedza. Kubiwa kwemagwaro enjere neumizha neChina rave dambudziko rakakomba pasi rose. Mazuva mashoma adarika, matare muAmerica akawana zvimwe zvizvarwa zvekuChina zviviri, Vali Xiaho na Va Dong Jiaji, zvine mhosva yekusora makambani emuAmerica nekuba zvakakosha pamakombiyuta. Vaviri ava vakanga vapedza makore 10 vachisora nekuba magwaro akakosha ane umizha hwepamusorosoro hwemaindustry kunyika dzinosanganisira America, Australia, Belgium, Germany, Japan, Lithuania, Netherlands, Spain, South Korea, Sweden neUnited Kingdom. Zvose izvi zvinoratidza kuti China inodya zvevapfupi nekureba mukuda kwayo kuti ive nyika ine upfumi hwakasimba pasi rose. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tirikutarisa zviri kuitwa nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Kuisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mgela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 12 ngowakazi 2020 ngu Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
amanyuzulu maningi awana mali eyokuthi bebethenga ama face mask, ama hand sanitizer benika intatheli zindaba. Okuthi ukuthi intatheli zindaba zesese ingozi yokuthola leli gcikwane ele COVID-19.
Sebeza inkulungwane phose ezinhlanu 4818 asebefunyanwe bele COVID-19 eZimbabwe. Ngesikhathi umsakazo weZBC ubika ukubana kule ntathele izindaba ezingamashumi amathathu ezezitholakale zile gciwane le COVID-19. Intathele izindaba uHopo Chimono ukhangelele ukupha ubufakazi besimo samajele kusasa edaleli kamanje eHarare kodwa kungavunyelwa intathele izindaba. Imuli yakochuma edabuka eBhinga isicele umphakathi lenhlanganiso ezizimeleyo ukubana ziphathise ngemali yokuthwala izidumbu ezine zamalunga emuli le abhubhe isikhathi sinye eGoli.
Abafi bethu ukuze lanamhlanje bebe leviki bengakahanjiswa ekhaya kushota yona imali yakhona kodwa abantu basathaya singazi kumbe izokwana nini behambe ekhaya endaweni zabo zokuphumela ezokugcina.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Sebeza inkulungwane phose ezinhlanu 4818 asebefinyanwe bele COVID-19 eZimbabwe. Asebesinde kuleli gciwane sebezedlula inkulungwane lengxenye 1544. Labulala abedlula ikhulu 104. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebetholakale belegciwane leli sebesedlula isigidi 1,064,546 labulala inkulungwane phose ezingamashumi amabili lane 23,839 kubika abenhlanganiso ye-African Union kuthi abekolitshini le-John Hopkins University bona bathi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula amashumi amabili 20.3 million abasebefunyane bele COVID-19 yabulala inkulungwane ezedlula amakhulu ayisikhombisa 743,599. Umsakazo weZBC wona ubika ubana kule ntathele izindaba ezingamashumi amathathu esezitholakale ezilegciwane le-COVID-19. Lokhu sokwenze intathele izindaba elizweni lonke jikelele ziveze ukukhathazeka ngokungavikeleki emkhuhlaneni lo lapho zisebenza. Umlondolozi Indlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
I-COVID-19 isipha manje indlela abantu abasebenza ngayo okugoqela le ntathele izindaba zeZimbabwe. Inhlanganiso ezimela intathele izindaba zithi abaqhashi kumele baqinise indlela zokuvikela ukuze kukhanye ukuba bayaqakathekisa ukulondoloza impilo zezisebenzi. Umnumzana Nigel Nyamdumbu oyinhlanganiso ye-Media Alliance of Zimbabwe MAZ uthi kumele abaqhatsha intathele izindaba bazithengele impahla yokuzivikela.
Zimbabwean media organizations have to
Inhlanganiso eziqhatha intatheli zindaba kumele zibone uba onozindaba bavikelekile. Kumele zibone ukuba intatheli zindaba zinezembatho ezivunyelwayo omele bazigqoke ukuvikela kulomkhuhlane.
Frontliner.
Lokhu kugcizelwe ngumnumzana Admire Masuku, umbalisi wezifundo zentatheli zindaba ekolishini eleHarare Polytechnic.
Ngathi nje masibheka inhlelo ezenziwayo lapha emhlabeni eZimbabwe ezokubana abantu abasebenzela endaweni ezile COVID bevikeleke, uyathola ukuthi kukhulunywa kakhulu ngamanesi, kukhulunywa kakhulu ngamapolisa lamasosha, but esikhathini esiningi uyabona ukuthi abantu abakhulumi ngentatheli, but lazo ziyasebenza isikhathi sonke and zimele zikuthi zisebenze kuzama uzulu weZimbabwe akwazi ukuthi yikuyini okwenzakalayo emhlabeni. But uyathola ukuthi kabatholi usekelo abamele beluthole kusuka lapho abasebenzela khona, esingathi yiwo ama-newsroom akhona, noma kulawo amaqembu athi amelela ama-journalist.
Isikhulumeli senhlanganiso Young Journalist Association yoja, umnumzana Leopold Munende, uthe njengenhlanganiso basebenza gadalala ukubona ukuba intatheli zindaba ziyathola indlela zokuzivikela.
Engikubonayo ukuthi ama-newsroom amaningi awana mali eyokuthi bebethenga ama-face mask, ama-hand sanitizer, benika intatheli zindaba. Okutsho ukuthi intatheli zindaba zesengozini yokuthola leli gcikwane ele-COVID-19. Kodwa ngithi bayazama, ngoba singakhayela ama-newsroom amaningi, amaphepha amaningi asesithi intatheli zindaba zisebenze zisendlini. Osekusele ukuthi uhulumende yena ayehlise ama-events ayebefuna khona intatheli zindaba.
Kodwa enye intatheli zindaba ezimeleyo ukuzana igerede uthi udubo ukuthi abaqhashi kabala mali yokubhadala ukuba intatheli zindaba zihlolwe.
Ama-media amaningi lapha eZimbabwe ngiyabonana alodubo olukhulu kakhulu ekuvikeleni izisebenzi zawo, kumbe singathi intatheli zindaba. Singananzelela ukuthi ba-teste into edurayo kakhulu. Njalo ukuthi sikhangele ama-media house la ukuthi engenelisa yini ukuthi abe le mali yokuthi afake eceleni ukuthi atestise ama-journalist awo. Lokhu mbonani kuyinkinga enkulu kakhulu ngenxa yokuthi singananzelela isimo ama-media house la akiso sibi kakhulu.
Umuntu wakuqala obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe intatheli zindaba uZororo Magamba kule nkuthazo yokuba intatheli zindaba zivikeleke. Unobhala kugatsha lokwethula kwezembiko umnumzana Nick Mangwana ngeviki edluleyo wethule umbiko othi uhulumende usaza kupha intatheli zindaba imibiko esebenzisa indlela zakulezi nsuku ukuze zingabuthani ndawonye ziminyezelene, zingalandeli iziqondiso ze-social distancing ukuvimba ukuthelelana lula leli gcikwane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Intatheli zindaba uHopo Yochingono ukhangelele ukupha ubufakazi besimo samajele kusasa edaleli kamantshi eHarare, kodwa kungavunyelwa intatheli zindaba labanye abantu. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
Umantshi uWhisper Mabaudi ucele ukuthi uChinono aphe ubufakazi ngesimo semajele kungela ntatheli zindaba lozulu edale, esithi amazwi azakhulunywa nguChinono alakho ukuphambanisa ezomvikela zelizwe amajele lezisebenzi zemajele lezibotshwa. Isicelo sikahulumende lesi siza ngemva kokuba uHopewell eze emthethwa ndaba legqwetha lakhe unkosikazi Beatrice Mthethwa, yena othi emajele kakulandelwa iziqondiso zokuvikela i-COVID-19 ezabekwa nguhulumende le-World Health Organization. Esethula lesi sicelo, unkosikazi Mthethwa uthe isisekelo sombuso welizwe sipha uChinono imvumo yokuba athonisiswe ukusegcekeni, esipha ubufakazi bakhe kungela muntu omele avimbe ukuhlonitshwa amalungelo lawa. Uphinde wathi indlela izinto ezimi ngayo emajele kumele zaziwe ngumuntu wonke ukuze uhulumende alungisise okuhluphayo, ukuze abasebenza emajele lezibotshwa bengavi engozini yokuthelelwa ligcikwane le-COVID-19. Esephendula, uManji Ngoni Nduna uthe isisekelo sombuso yebo sipha uChinono amalungelo, kodwa alakho ukuphikiswa nxa ephambanisa ezomvikela welizwe. UChinono ubuye edale ebotshwe ngezankosi ezandleni lasenyaweni. Kusenjalo, igqwetha elimela umkhokheli weTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume, umnumzana Moses Nkomo, uveze ukungajabuliswa yisinqumo sokuthi udaba lwakhe lungathoniswa lamhlanje ngoba kungela manje obengahlulela. Uchinono lo Ngarivume betheswa icala lokutshotshozela uZulu ukuthi atshengisele okulodlakela mhla ka 31 Ntulikazi besebenzisa inkundla zokuxhumana zebulenjini ezigoqela iTwitter bezibiza ngokuthi iJuly 31st Movement. Kolunye udaba, abalwela amalungelo oluntu ababotshwa besetheswa icala lokwenza umhlangano elizweni leMaldives ngenhloso yokugenqula uhulumende bakhitshwe ekubeni izibotshwa ngemva kokuba uhulumende edlulisele phambili udaba lwabo. Laba ngabathi uFrank Mphahlo, umnumzana George Makhoni, unkosikazi Sithabile Dewa, unkosikazi Rita Nyampinga, unkosikazi Gamchirai Mukura, unkosazana Farai Kumbondzwada, lomnumzana Thathenda Mombeyarara. Ngimele iStudio 7, ngingubathabile Masuku.
Unkosazana Lindiwe Zulu, umgcini sihlalo wohlangothi olubona ngokudlelana kwebandla le African National Congress ANC la kwele South Africa lamanye amazwe omhlaba uthi izwekazi le Africa kumele lilungise okuhluphayo eZimbabwe. Unkosazana Zulu uthi iANC iyakwazi ukubana kulokuhluphayo kwezombusazwe weZimbabwe, ngakho ke kumele iAfrika yonke jikelele incedise ukuletha ukuthula kulelo lizwe. Okulabaphikisayo abathi okwamanje bathwaliswe nzima nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa obopha abantu mahlayana. Uphinde wathi ulethemba lokuthi izithunywa zikamongameli Cyril Ramaphosa zizaphatha ngemfanelo udaba lweZimbabwe. Okulabanye abathi kuyamangalisa ukuthi unkosikazi Baleka Mbete lomnumzana Sydney Mafumadi bafike kwele Zimbabwe bakhulumisana loMnangagwa kuphela bahle baphindela kwele South Africa. Unkosazana Zulu utshele ukuthi Gibbs Dube we Studio 7 ukubana okoniwa ngomlomo kulungiswa ngawo futhi.
President Cyril Ramaphosa uthumele abantu abadala ukuthi baye eZimbabwe bayohlangana nabantu abadala enesethemba ukuthi kuhlangane kwabo nokukhuluma kwabo kuzosiza lasifuna ukuya khona. Ukuthi kuthathe isikhathi esingakanani akuyona into esiyikhulumayo right now. Into esiyikhulumayo right now ukuthi njengabantu abangama-neighbor kumqoka ukuthi sihlale sikhulumisana, sibonisane, silungisane ukuthi okay, ngoba ama-neighbor futhi sine-impact kuyo yonke i-region yethu, yini into esingayenza ukuze silungise la sibona khona ukuthi akuhambi kahle. Niyabonga.
Kodwa kuyalungiseka yini Mazulu?
Ayikho into edlula lo. Ukuthi sithathe isikhathi esingakanani enye indaba leyo, kodwa ayikho into edlula ukuthi abantu bavume ukuthi bazokhulumisana. Njengoba sengisho nje, uPresident Cyril Ramaphosa on the government side uthumele i-delegation yakhe, izobuya i-delegation yakhe in brief athathe from there ukuthi wenze njani. Ngeke sithi sabantu bala e-Africa sibe sitelwa abanye abantu ngaphandle ukuthi akuzilunga or kuzolunga. Kudecida thina ukuthi zizofuneka zilunge ngoba we are African, siyazwana, siyazana, sine-history, sihlangene nje. I-history lezo silungisela ukuthi sikwazi ukukhulumisana. Okumqoka ukuthi sizakhulumisana. Thina siwu-African National Congress neZANU-PF njobe lokuthi sikhubeka sikhulumisana kuze kulunge la sibona khona ukuthi akulungi.
Unkosazana Lindiwe Zulu, ngumgcini sihlalo wohlangothi olubona ngezobudlelwano lamanye amazwe ebandleni le-ANC lakwele South Africa. Ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today. Asixoxeni esilethulelwa ebulenjini bokuxhumana ubeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Imuli yakwaChuma edabuka eBhinga isicele umphakathi lenhlanganiso ezizimeleyo ukubana ziphathise ngemali yokuthwala izidumbu ezine zamalunga emuli inye apho phesikhathi sinye eGoli ngemva kokunatha utshwala obucatshangelwa ukubana bubeletshefu. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Omuyi umnumzana Sumuka Ingwenya uKhumbulani Chuma utakonowa Chuma noJelas Muleya Ncube abadabuka eMandimoni phansi kwenduna uSinamagonde eBinga babhubhe ngemva kokunatha utshwala ababuthenge kulabo ababuthengisa ngokungekho emthethweni ngemva kokuba hulumende evale ukuthengiswa kwabo. Udade wabo wabomufi uNkosazana Monica Ngwenya uthi abafowabo bafe isihluku.
ubhodi wagula ngesikhathi esincane nje ngiyabona waqala ngokufayise safonela i-ambulensi ambulensi yangasheshi ukubuya thathi isikhathi sagcina sesithathi imitataxi so ngesikhathi sithathi imitataxi vele ubhodi ya sekungumuntu vele ongasela plan samthatha samhambise esibhedlela vele wafika vele sekuphelele esibhedlela
umfowabo bomuya umnumzana Thabani Chuma uthi usizo abaludinga kakhulu khathesi imali yokuthwala izidumbu zabomuyi zisiya ekhaya
kudlobo tshwala babulani phakathi lathi sinja sikwazi sisekudubekeni okunye kunzima kabi ngale lockdown asinamali asinani sizama ukubamba yonke into esicala ukuthi singabambeka hayi nokuthi saqalisela ngaphi sisiya ngaphi asikwazi ethi kucala kakhulu ukuthi uma nxa uhulumende noma yimuphi noma akuliphilise asincedise kuthinini sikwazi ukuhambisa abafowethu ekhaya bebekwaa lapho esebe sibabona khona
omunye layo umfowabo wabomuya umnumzana Lovemore Ndlovu uthi sekule viki yonke beqoqa usizo kodwa lokhu kusilela
so ngathi kukumbira kaphathi loko kuti vakonzya kugwasika nankani wagwasizya wagwasizya beasiviri ngoba ingankubi wabona nkati imbowo tiri kuenda sikati amasiku kuswanizya kuti inzuwo ziyosamizya inokonzya kuti zikaonene kumusa tikumbira kaphathi loko vakonzya vakonzya vatigwasike vakonzya vatigwasizye kuti inzuwo ziyoso ziye kumusa
omunye njalo udade wabo wabomuya unkosazana Tekshua Ndlovu uthi ngokwemithetho ye-coronavirus imoda ethwala isidumbu kayisavunyelwa ukuthwala abantu lokhu ke kutsho ukuthi badinga njalo uncedo lwezinye imoda ezathwala amakhosikazi abomufi lamalunga emuli
abafi bethu ukuze lanamhlanje bebe leviki bengakahanjiswa ekhaya kushota yona imali yakhona kodwa abantu basachaya singazi kumbe izokwana nini sisadinga lathi uncedo lokuthi ngabe ukhona ongasifakela imali yokuthi abafi bethu behambe ekhaya endaweni zabo zokuphumela ezokugcina
unkosazana Ndlovu uthi bebezithupha emolini yabo abanathe lobutshwala kodwa ababili babo baphumile esibhedlela isizalwane sezimbabwe umnumzana Nkululeko Mathe uthi lo ngumthwalo obheke isizwe sonke sikamthwakazi
kutaza nje uzulu umthwakazi wonke jikelele ukuthi ungenele ungathi uyancedisa emdenini yakochuma abafowethu behambe ekhaya beyolala kubuhlungu kakhulu ingathi umthwakazi wonke ungabambani ubenyamanye siyazi ukuthi amaphutha khona ayenzekileyo but singesakunaka lokhu ziphathise kakhulu abafowethu behambe beyolala ekhaya ngokunzinza
kusenjalo isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhonanzi usekhuthaze uzulu eZimbabwe kwele South Africa ukuthi axwaye ukuthenga ukudla okwenziwe ngokungekho emthethweni ngalesi sikhathi sobunzima be-COVID-19.
Siyakhuthaza kakhulu kuzizalwane zakithi ukuthi zigweme ukuhamba ziyothenga utshwala lapho ezibuthenga khona ngudlu. Sicela abantu balandele imithetho nemiyalo ye-lockdown evimba ukuthengiswa kotshwala. Ke sithi ebantwini bakithi basopani ngoba lobutshwala kusuka kungaziwa ukuthi sobuhlanganiswe nani, buhluzwe kanjani. Okubalekileyo manje ukuthi ke sikuncediswane izizalwane zakithi zithole ukubuyiselwa emakhaya.
Izidumbu zabomuyi kukhangelelwe ukuthi zithwalelwe ekhaya ngolwesihlanu sesiyangcwatshwa eBinga. Ele South Africa lavala ukuthengiswa kwenhlobo yonke yotshwala ngoba lisithi utshwala lwengeza inani labantu abangena esibhedlela okuyinto ethatha imibheda okufuze ilale labo abalegciwane le-coronavirus. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum siqhubeka sikhangela ngomonakalo osudalwe yi-COVID-19 elizweni lakwamanye amazwe. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe namafitshane.
Umnumzana Joe Biden ozancintisa kukhetho lokudinga umongameli weMelika emele ibandla lamaDemocrats ukhangelelwe ukukhuluma edolobheni leWilmington eDelaware nonkosikazi Kamala Harris amkhethe izolo ukuthi abe ngumsekeli wakhe i-running mate kulolu khetho. Unkosikazi Harris ngoyisifazana owakuqala onsundu njalo elindiya i-Black South Asian American ukukhethwa ukuncintisa esikhundleni esifana nalesi. Inkulungwane lenkulungwane zabantu zifolile ezitaladini zeBamako eMali zisithi umongameli Ibrahim Boubacar Keita walelo lizwe achiye umbuso lanxa umhlaba jikelele usungenele ukuxazulula lolu daba.
Kube lokuphoselana aqatha edalela eParliamente la kweLebotswana ngomvulo phezu kodaba lweZimbabwe lapho abamabandla aphikisayo besole ibandla elibusayo leBotswana Democratic Party BTP ngokuthula elikwenzayo lingakhulumi phezu kwezehlakalo zeZimbabwe zokwephulwa kwamalungelo abantu. Intatheli izindaba yeStudio 7 noMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngogceleyo eSiHaberon kweLebotswana.
Umkhokheli wamabandla aphikisayo edalela eParliamente yakwa leBotswana uMnumzana Dumela Ngisalishando uvuse uthuli ngomvulo ngemva kokuchothoza ibandla libusayo leBotswana Democratic Party iBDP ngokuthula phezu kodaba lweZimbabwe. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa etheswa umlando wokuhluluza abantu mahlana kanye lokwehluleka ukuhlonipha ilungelo loluntu. USalishando usole iBDP esithi yayangisa ngokwehluleka ukhipha ilizwi phezu kwesimo seZimbabwe.
We are appalled by the silence of our own government, which has decided to bury its head in the provincial.
Sicunulwa ukuthula kwaholumende wethu ogqibele ikhanda lakhe echebechebeni ngokungakhulumi lutho. Uholumende weBotswana laye ulesandla kokwenzakalayo.
Umphathi ntambo obona ubudlelwano beBotswana lamanye amazwe unkosikazi Unity Dau utshele uSalishando ukuthi kulendlela indaba yesifana lalezi eziphathwa ngayo, kodwa uSalishando kazange akuvume esithi bandla leAfrican National Congress ANC kwele South Africa selakhipha mcike ilizwi phezu kwalolu daba. Umsekeli kamphathi ntambo kweleBotswana uMzana Slamba Tshogwane uthi uhulumende wakhe angeke aphonge ukuchothoza elinye ibandla elibusayo ikakhulu lililunga lomanyano wamazwe angezansi kwezwekazi leAfrica oweSADC.
Apehare accusa are ridi tsala li Zimbabwe tota na abata go riska ranna le botsala le mahatsamang
nxa esethesa umlando esithi singabangani le Zimbabwe obengafuni yini uba sibe ngabangani lamanye amazwe phela kusasa iZimbabwe kusasa iSouth Africa. Ngakho ngiyabuza ukuthi ebengafuni sibe labangani yini ikakhulu lamazwe aweSADC.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe kweLebotswana ezifana loMzana Isaiah Sibanda zithi kuhle ukuthi udaba lwekhaya lukhulunywe emazweni angomakhelwane.
Ya, lokhu sokutshengiselayo sobala ukuthi lolwazi lodaba oluncinyane. Njalo sesikhangelele ukuthi amazwe angomakhelwane angenele edabeni lweZimbabwe ukuhlala phansi begoqe izandla bebukele isikhathi sakhona mbona ngani sesedlule.
Wayengumongameli wakweLebotswana uMnumzana Ian Khama Seretsekhama nguye waphumela egcekeni esola umbuso kamongameli Mnangagwa njalo esithi uyazisola ngokuyangenela ukugcotshwa kwakhe ngemva kokuhluthuna kombuso kumuyi uMnumzana Robert Mugabe ngomnyaka ka-2017. Kodwa uhulumende weBotswana umangele ukuthi akasoze angenele kwezomdeni weZimbabwe kuzasetshenziswa indlela zenhlanganiso ezinjenge-SADC, African Union lezinye njengalokho kwenziwa ngumongameli Cyril Ramaphosa weSouth Africa ukuthumela iqula lakhe njengomgcinisihlalo African Union. Ngingumathini Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Kwezemidlalo, umncintisano womdlalo wenguqu owe-UEFA Champions League ungena esigabeni sama-quarterfinals namhlanje lapho okungqilana khona iqembu le-Atalanta lele-Paris Saint-Germain. UJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Sekusela amaqembu ayithoba mnembili kumncintiswano we-UEFA Champions League, njalo wonke la maqembu azadlalela imidlalo yawo edolobheni laseLisbon eliselizweni lasePortugal kusekela namhla ntambama, lapho iqembu le-Atalanta elase-Italy elizadibana khona lele-Paris Saint-Germain elase-France enkundleni Estadio Daluz. Le nkundla ndawonye le-Estadio José Alvalade yizo okuzadlalelwa kuzo kusithi ye-Estadio Daluz yiyo okuzadlalelwa kuyo umdlalo wokugcina lapho okuzagcotshwa khona intshantshu. Intatheli zindaba yezemidlalo Mkokwerira ukuthi akwaziwa ukuzawela khona induku xa kuxaxa ngemva kwemidlalo yequarter final ngoba kuxekwe intshantshu zomdlalo wenguqu.
Ama quarter finals eUEFA Champions League lonyaka kukhanya kunzima sibili singakhayela iqembu leAtlanta idlala leParis Saint Germain. Kuzaba lomnzima kodwa iParis Saint Germain ngisikhayela abadlali abalaye ingaphumelela kanti RB Leipzig izadlala leqembu leAtletico Madrid. Iqembu leAtletico Madrid sikhumbule ukuthi yilolo phela elakhipha intshantshu iLiverpool. IBarcelona ikhayela leBayern Munich umdlalo omkhulu sibili ukuthi hayi lapha akwazi ukuyawela ngapi ngoba kunzima sibili kulezo zonke ezimbili. Kukanti iManchester City izadlala leqembu leLyon. Lawo unzima singakhayela iqembu leManchester City likhiphe iqembu elikhulu eReal Madrid. Kukanti eLyon lalo lene lisawukhipha iJuventus. So kukhanya kuzaba nzima kuma quarter finals akwaziwa ukuthi ungawela ngapi. Akukho lula lo nyaka.
Imidlalo yesigaba sequarter final iqala namhla isiyaphela mhla zilishumi lanhlanu futhi esemi final izadlalwa mhla zilishumi lathoba munembili lamhla zilishumi lathoba munemunye. Umdlalo wefinal wona uzadlalwa mhla zingamashumi amabili lantathu kuyona le inyanga kaNcobakazi. Ifinal yalo nyaka yomncintiswano we-UEFA Champions League bekumele idlalelwe edolobheni le-Istanbul eliselizweni laseTurkey okodwa lelo lungelo laseliphiwa idolobho le-Lisbon ngoba lile nkundla ezimbili ezenelisa ukugcina amaqembu ayithoba munembili. Ifinal yomncintiswano ozalandela yiyo esizadlalelwa edolobheni lase-Istanbul ngomnyaka ozayo. Okolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu imidlalo ye-APSA Premier Soccer League iqhubekela phambili namhla ntambama lapho iqembu elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo ele-Kaizer Chiefs elizanqikelana lele Bidvest Wits ngase-Orlando Stadium. Ebese kule nyanga ezine limidlalo yeligi yamiswa khona le kwele-South Africa ngemva kokuqhamuka lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Okwamanje wothi sizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Phansi kohlelo lokumelana lesisebenzi yabalwa becatsha olwe Terrorist Financing Targeting Center TFTC, uhulumende weMelika esebenzelana labangani bakhe bamazwe aweGulf wenelise ukuqinisa impi yokulwisana labenhlanganiso zabalwa becatsha ama terrorist organizations emhlubuleni owe Middle East lasemhlabeni jikelele. Amazwe abamisana lele Melika kulolu hlelo abalisa ele Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar kanye le United Arab Emirates. Kulolu hlelo amazwe la ayisikhombisa ayabelana ulwazi oluqhakathekileyo olunganceda ukulondoloza ezomvikela. Lokhu lwasungulwayo lolu hlelo lweTFTC ngomnyaka ka-2017. Amazwe la asisebenze ndawonye kumahlandla amahlanu belwisana labalwa becatsha ama-terrorists angamachumi ayisithupha 60 lenhlanganiso lamaqembu abo emazweni achiyeneyo emhlabeni jikelele agoqela abamaqembu anjengabo ISIS, Al-Qaeda, Lebanese Hezbollah kanye lama-Taliban. Kusikhatshana esisanda ukwedlula abe-TFTC bethule umbiko wezijeziso eziqondweswe ebantwini abayisithupha abasebenzelana lamalwecwatshwa aweqembu le-ISIS emizameni yokuvimba leli qembu ukufinyelela izimali zokuqhubekisa impi yabo emhlabeni jikelele. Izijeziso lezi ziqondiswe kumankampani akumsebenzi wemali amathathu akwele Syria athi Al-Haram Exchange, Tawassul Company, Al-Khaliti Exchange kanye lokusetshenziswa ukuhambisa izimali ze-ISIS emhlabeni jikelele. U-Abdul Rahman al-Hussein al-Ahmad al-Rawi kanye lomqondisi wenhlanganiso e-Nijat Social Welfare Organization yakwele Afghanistan u-Sayyid Habib Ahmad Khan. Amankampani lawa lalaba bantu abaphansi kwezijeziso lezi nxa impahla yabo loba izimali zabo zingatholakala bahle bavinjwe ukufinyelela. Amabhanga bengathola lolu lwazi baxwayisa ukuba bazise iofisi ye-Office of Foreign Assets Control, OFAC. Isiqondiso ze-OFAC zalisa ukwenza ibhizimusi phakathi kweMelika lalaba bantu ukuhlawula loba ukwamukela imali phakathi kwelizwe kumbe emazweni lapho eleMelika elingafinyelela ukuvimba lelo bhizimusi ihle ithathwe impahla lenotho yonke yalowo muntu. Iofisi le ivimba izizalwane zeMelika ukuthi zibe lobudlelwano labantu abaphansi kwezijeziso. Unobhala obona ngezemali kuhulumende weMelika u-Treasury Secretary Stephen Mewkin uchasise kabanzi ngabakwenzayo phansi kohlelo lwe-TFTC oselwenelise ukuphazamisa imisebenzi yama-terrorists emhlabeni jikelele. Uphinde wathi uhlelo lolu solu oluqinise ubudlelwano obukhona phakathi kwelemelika lamazwe aphansi kwalolu hlelo. Unobhala wezobudlelwano bemelika lamazwe omhlaba, u-Secretary of State Mike Pompeo, yena uthi uhlelo lwe-Terrorist Financing Targeting Center lukhona ukuxwayisa ama-terrorists labasekelayo ukuthi bachiyane lalo mkhuba ngoba bezabanjwa bejeziswe. Lawo ngamazwi kahulumende welemelika, liwabalelwa yimi uMichael we-Studio 7.
Lolo-ke bekuludaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Singeke ehlukani izihlobo. Wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Intatheli izindaba uHopo Chingono ukhangele lokupha ubufakazi besimo samajele kusasa edaleli kamantshi eHarare, kodwa kungavunyelwa intatheli izindaba. Imuli yakochuma edabuka ebhinga isicele umphakathi lenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi ziphathise ngemali yokuthwala izidumbo ezine zamalungu emulile abhubhe isikhathi sinye eGoli. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.